vachitenda maitsvangirai nerubatsiro rwavapiwa. Gogo Bhetisa Mombe, mumwe wevagari vanogara pabumudzo, vati vane tarisiro kuti nhamo yavo yezvekudya yambotapudzika.
Ndinotenda maita enyu mai, mationawo nhamo yetiinayo pano. Mwana wedu uyu ari munhamo nesu. Kana tisina chekudya, tinoita kuti wabata marokwe kuti maitodyei. Mwana haarari uyu usiku nekuti tinenge tisina chekudini. Nhamo yetiinayo pano ndeyehuni, mwanangu, huni. Tinovapopotera mai kuti tiya isati yauya, vanenge vasina chekuita nesu. Hatina magesi, hatina kwetinowana huni. Saka tinotovapopotera kuti mai toita sei, todyei. Votoona watouya pamwe, vanenge vachitoda kuchema nekuti todyei, nekuti ndiwo mai vedu vanotichengeta.
Amai Tsvangirai, avo vakakurira kumusha weSt Mary's, vatiwo nekuda kwekuondomuka kuri kuita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji vari kutambura. Amai Tsvangirai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vanhu vasaise zvematongerwo enyika mukati menyaya dzekubatsira vanoshaya.
Tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu, especially mafinancial challenges. Chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticiza zvinhu zvese zvatinoita. Titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei. Chii chaungagone kuita to make a difference maunenge uri? Chii chaungakwanise kuita saningi zvake kuti ubatsire? Saka ndo chimwe chinhu chezvinhu chandinokumbirisa kuti dai vanhu vemuZimbabwe tauya pamwe chete, tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira.
Amai Tsvangirai vakurudzira kuti vanhu varangarire kwavakakurira, vakati machechi ane mukurumbira abatsirewo veruzhinji vari kutambura.
Machechi ane influence yakawanda. Zvino tine machechi akawanda. Vana Prophet Magaya vakakurira kuno, vana Prophet Makandiwa vakakurira muno, vakawanda, my very influential people vakakurira muno. Imagine kuti zvakafana kana Prophet Magaya kana kuti Prophet Makandiwa vakasumuka muchechi vakati mwedzi unoyu tiri kuda kubatsira. Munhu ngaauye kana ne one pampa, kana nenapweni, kana chii, ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyu. Tiri kuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Fungai kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei, tongobatsira. Ndo zvishoma zvandanga ndichingoda kutaura.
Vanotungamirira bumudzo Old People's Home, Major Cynthia Nyaruberu, vati vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana nekuda kwemamiriro eupfumi. Amai Nyaruberu ati pamusoro pedambudziko rezvekudya, bumudzo yakavakwa gore ra1974 yasakara zvikuru zvekuti vanotoda kubatsirwa kunatsurudza nzvimbo iyi.
Musha uno wakavakwa 1974, saka mukazotarisa 1974 zvizhinji zvaparara, zvizhinji zvacho hakasisina. Uye dzimwe nguva maimbouya vanasekuna nambuyava vakawanda chaizvo, nhasi mauya vari vashoma. Nechikonzero chokuomerwa kwazvo kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa. Saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo. Zvakare mukazovatarisa vazhinji, musha uno webumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferal. Vanenge vari kune mama homes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara. Saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa. Muri kuvaona vakagara chaizvo kudai, asi pavari apa vanogona kuzviitira itself, vamwe vese ndevekubatsira. Saka kureva kuti kana zvakadaro zvinoreva kuti hatinowa chakana nemanapukini vese tinoita. Saka izvozvo mhanzi zvoratidza kuti tinodawo mishonga. Vese kukwegurata kunoenderana nekurwarawo zvakare, mishonga tinoishaya. Dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa.
Musha webumhudzo une vakweguru makumi matatu nemumwe uye mukurusa ari pane makore zana nemashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.